A very good evening, Zimbabwe. Welcome to the Women's Life Talk this Thursday, April the 21st, 2022. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. Tonight, we're going to be looking at various issues facing women, but we'll start off with the situation, the volatile situation in South Africa, where we saw last week a Zimbabwean, Elvis Nyathi, unfortunately, being tortured and also being harassed and being burnt to death and then buried in his home in Bulawayo. So that's what we'll be looking at on this program. And we'll also look at the situation of women that are currently in South Africa and what they are facing at the moment. And also we'll be talking to other women that are embarking on other projects in other countries.
Yes, Marvelous. And I'm also your host, Sithandekile Mhlanga is my co-host, as said. We'll be looking, of course, at okwenzakalayo kwele South Africa, lezinye ke inhlelo eziqhutshwa ngabesifazana, lakho konke nje okunye okuningi nengi.
Aiwa, tokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Women's Roundtable pa Live Talk. Nasi tichange tiri kutarisa isu zviri kutarisana nemadzimai pasi rose, asi nyanya zviri kuitika munyika yeSouth Africa, umo takaona chizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyathi vachiwanikwa ivo vachipiswa nemoto muSouth Africa kuDeepsloot, uyezve vakaurayiwa vakazowanikwa vachiradzikwa kuZimbabwe. Tikutarisa isu kuti madzimai pari zvino vari kutarisana nezvinhu zvipi, uyezve regai timboona hama dzavo dzichiwanikwa idzi dzichichema parufu rwavo rwakaitika kuBulawayo. Aiwa, apo tukona vakange vari kuwanikwa ivo hanzvadzi yavo vachichema mufi, apo vakawanikwa vachinoradzikwa kumusha kwavo kuBulawayo. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kukurukura pamusoro pezvazvo ipo pano pachirongwa. Uyezve tine nyanzvi dziri kubva munyika yeSouth Africa nevamwewo vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachange vari kukurukura nesu pamusoro pezviri kutarisana nemadzimai panguva ino.
Yebo ke, kulabo vasanda kusixhoma ke namhlanje luhlelo lwethu lwele olwe Studio 7 Live Talk, the Women's Round Table, lapho ke sicubungula ukuthi abesifazana endaweni ezijiyileyo baphathe kanjani. Namhlanje ke siyabe sikhangele okwenzakala ke kwele South Africa, sibona ukuthi kwabulawa isizalwane seZimbabwe umnumzana Elvis Nyathi kumaviki amabili edluleyo. Njalo siyabona ukuthi kuloku ngahlaliseki kuhle kwezizalwane zeZimbabwe zisesaba ukuthi abantu bakulelo lizwe bafuna singasebenzisa nje elinye ibala elisetshenziswa yinhlanganiso yakhona le ukubadudula khona le, ngoba siyabona ukuthi kule Operation Dudula kulezizalwane zeZimbabwe zeSouth Africa lazezivikwa zisebenza zezimele zingekho kule nhlanganiso ezithi azifuni abantu bokuza abavela kwamanye amazwe yathi iZimbabwe kuphela abathi sebegcwele kulelo lizwe bebathathela imisebenzi, abanye besenza, abanye betshontsha kumbe bethengisa izidakamizwa lokunye okungekho emthethweni. Kodwa-ke lokhu kwehlukile ngoba abanye bathi hhayi lazo izizalwane zeSouth Africa zingabe zikwenza lokho. Njalo siyabona ukuthi bona beSouth Africa sebekhonona ngokuthi khathesi kulesinye izizalwane zabo ezivuliweyo kulelo lizwe. Singakhangela-ke omunye wabe besithi uHomosodiyali ukuthi laye bathi ubulewe izizalwane zakwamanye amazwe, kodwa lokho hhayi akukachiwo ngamapholisa ukuthi ukhona umuntu asebembambe xhaka njalo nguye owenze lokho. Ngakho-ke siyabe sicubungula thina ikakhulu ukuthi ukungahlaliseki lokho kuphatha njani abesifazane. Nampo siyababona, ubukele, uyawubona lo mfanekiso abantwana bakamoyi umnumzana Elvis Nyathi besemngcwabeni wakhe, njalo kulo nkosikazi wakhe uNomsa laye uhlulukelwe, abazali bakhe unina udade wabo. Ngakho-ke siyabona ukuthi lanxa kungowesilisa okuqondane laye lokho, baningi abesifazana labantwana abebethembele kuye abazabe bezakhathazeka ngalokho. Sizakhangela ukuthi bona ke abesifazana ke bahlezi njani imisebenzi bayizuza bahlalele evalweni ngalesi sikhathi. Ngakho ke sikhangelele ukuthi ingcwethi zethu ezilwela amalungelo oluntu labahlala khona le kwele South Africa bebuye ukuba sicobongele lolu daba. Marvelous.
Aiwa, tino zvakare pachirongwa chedu sekutaura kwataita nhasi tichange tichikutarisa zvakasiyana-siyana zviri kuitika munyika dzakasiyana-siyana zvakatarisana nemadzimai. Asi imwe nyaya huru yatange tichikutaura pamusoro pezvayo inyaya yezviri kuitika munyika yeSouth Africa, uko tiri kuona zvizvarwa zveZimbabwe pari zvino zvichinzi izvo hazvisi kubatwa zvakanaka, uyezve takaona vaElvis Nyati vachiwanikwa ivo vachishaya mushure mekunge vapiswa kunzvimbo iyo yeDeepspruit muSouth Africa imomo. Saka tichange tiri kutarisa kuti zvakamira sei pari zvino, uyezve tichinzwa kubva kune masangano ari kushanda nyanya nemadzimai munzvimbo iyi yeSouth Africa kuti zvii zvavari kuona pari zvino. Tichange zvakare tiine hurukuro nevamwe vanoita zvekunyora mabhuku vachange vane nesu ipo pano pachirongwa, asi zvakare vachizeyawo nesu nezvatiri kuona zviri kuitika munyika iyi yeSouth Africa. Ava ndii vatingati vanonyora mabhuku, asi zvakare vanoitawo maprogiramu avo pano padande mutande. Sisisiwe Kachidza Mafumo vari kuCanada, saka tichange tiri kukurukurawo navo tichinzwawo kuti vari kuona sei zviri kusangana nemadzimai pari zvino. Tombotanga nekutaura naamai Diana Zimbudzana tichinzwa kwamuri kuti kwakadii kuSouth Africa uyezve zvinhu zvamuri kusangana nazvo.
Maita yamene kuti panguva yakadai ndiri kunzwika hangu handiti
muri kunzwika, taura henyu.
KuSouth Africa iye zvino takangogara takabatira hura mumaoko. Chikonzero chikuru chaita kuti tibatire hura mumaoko ndechekuti zvakatanga pagore rakapera patakanzi izvo naminista ari muhofisi yapurezidendi wenyika ino, maZimbabwe ndese anga ane mapemits aya ainzi maZTP achicharinyiwa mapemits iyayo. Zvakaitika muna November gore rakapera. Kubvira ipapo ndo patakatanga kubatira hura mumaoko. Vamwe vedu hatina mapemits iyayo, asi zvizvarwa zvemunyika ino zveSouth Africa manje zvaakuti nyangwe imimi vacho vane mapemits hatichakudai muno, taakuda kuti mese mudzokere kumusha, nekuti mimi ndimuri kunza futi zvizvarwa zvekumusha kwenyu zvisina mapepa kuti zviuye kuno zvichizoita nyonganyonga nekupara mhosva dzekuita kubata vanhu, kuuraya vanhu, kuponda vanhu, zvese izvozvo. Saka tese tese hura hwangu hwemumaoko kuti ko zvino zvichafamba sei. Ndo chekutanga. Chechipiri, masvondo rakapera iro tingangoti kudza uda kukwana masvondo mairi mani. KZN kune imwe provhinsi inonzi KwaZulu-Natal uko kukaita mafashano emvura. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakabatanidzirwa ipapo zvekuti pari zvino tine nhamba yekura 20 evanhu vakashayika ikoko. Saka izvozvo zvimwe chimwe chiitiko zvechinotishungurudza mumwoyo kuti saka vanhu ivava vamwe vacho havasati vawanika, nekuti vachiri kutsvaga vanhu, vanhu havasati vawanika. Saka hatitozivi kuti zvichafamba seiwo ipapo, imwe nyaya iriko iyoyo. Chekupedzisira chandoda kutaura ndechekuti kumhuriya yekwanyati tine urombo zvikuru nezvakaitika izvo zvekuti makarasikirwa nemunhu aiita kuti ariritire mhuri ari kuno. Isusu hationi zvakakodzera kuti kana munhu achinge anzi haazi wekuvhana mapepa nedzisiro yacho yokurawa achipiswa. Tinodayira kuti hunhu ihwohwo huri bhabhariki, kakushandisa izi rechirungu, hausi hunhu hwatinotarisira kuvanhu vari munyika ino yavanoti taane civilization, tave pamberi pamusungiro. Saka kumhuri yekwanyati tinoti tine urombo zvikuru nekurasikirwa kwamakaitwa. Hamusi mega makarasikirwa, nekuti nyikawo yeZimbabwe yakarasikirwa, kana iyo South Africa yakarasikirwa, nekuti nyati aishandaka kava aishandira vachivavo vaikupedzakuti patapata kutsvaka munhu anovashandira. Saka tine urombo zvikuru. Ndo mamiriro akaita zvinhu pari zvino mune ino nyika. Ndangobimbura bimbura.
Aiwa, tinotenda. Tochingamidza amai Sine Kachidza Mafumo nemukubva kuCanada muri kunzwawo zviri kuitika muSouth Africa. Imi munotii nezvatiri kuona zviri kuitika izvi?
Tinoda kutanga neku titine urombo kune mhuri yekwanyati nekurasikirwa kwawakaita, nekuti chiitiko chakaitika kuSouth Africa zvinotyisa. Handii nyore kuona munhu achipiswa kusvika afa, kuita dota here munhu wakatarisa kudai. Zvinonyanya kutyisa ndezveawo sekutaurwa kwaitwa naDiane kuti vagari veikoko vanenge vachitarisa vanenge vachitishi hauziwe kuti mangwana zviri kuitika kune ani, because kana zvaitika kune munhu mumwe chete, it means everybody's life is at risk of going through the same thing. Zvinotyisa. Zvinotyisa. And ndinoziva kunguva yakaomarara chaizvo kune vanhu vari kuSouth Africa vari kubva kuZimbabwe. Unoshaya kuti zvinoodii. Murume mukuru ari kuriritira mhuri, ari kuchengetedza mhuri yake iri kumusha, ari kutostruggle, ari kungotryawo. Vanhu vese vari kudiaspora tinoziva kuti inguva yakaoma, it's very difficult for people to be here because if they have a choice, well, they'd rather be home. Asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumusha, tinoziva. Asi kana gumisiro yacho yadai, zvinotyisa. And we hope kuti magroups akawanda ari ikoko wanoexpressa kushungurudzika kwavari kuita nezvinhu zvakadai sezviri kuitika kuSouth Africa, ngekuti zvimwe zvinhu ngatizvityei sevanhu.
Aiwa, mashoko makukutu, nekuti tinoziva kuti imi matingo enyu ishoma. Ndichamboti mumbotitsananguravo pamusoro pebhuku renyu uyezve kuti makafunga sei kunyora bhuku iri.
Okay. Bhuku rangu iri rinonzi A Trip to Zimbabwe with Gogo. Bhuku iri really it's ndakarinyorera vana vakawanda vari kudiaspora, kana nevari kuZimbabwe was mainly vari kudiaspora, nekuti ndivo vazhinji vakazvarirwa kunyika dzakasiyana-siyana. Zvatiri kutaura kuti vanhu vazhinji vakamubva kubva kuZimbabwe vari kugara mune dzimwe nyika vari kuita vana ikoko, kana kuti vana vakaenda vari vadikidiki vari kukurira mudiaspora. Zvekuti kana zvanzi Zimbabwe, vanongonzwa maparents avo vachitaura nevamwe kuti kumusha taibva tadai, kumusha kwakadai kwakadai. And kana tichida kuti tirambe vana vazvino taurwanzi kuziva mbuya hudzwa, kana vasingataurirwe or vasinganzwe anything about Zimbabwe, vanogona kulose interest. And but I think it's important kuti vagare vachiziva kuti yes, tiri kugara kuEngland, yes, tiri kugara kuAmerica, tiri kugara kuCanada, tiri kugara wherever, kuEurope, asi kumusha kwakabva vabereki vedu ndekuZimbabwe. And ivo vane chido, ndinozviziva, they might not say much about it kana vasina enough chavanoziva nezvekuZimbabwe, but they are excited, they would like to know. Inini ndakanyora bhuku iri because ndine vazukuru vangu, ndine vazukuru 4 vanogara kuAustralia, ndemwana wangu anogara ikoko nemhuri yake. Saka each time yandinenge ndichitaura nawo paFacetime, vanenge vachiti, Gogo, tell us about Zimbabwe. KuZimbabwe, tell us about Zimbabwe. They've never been to Zimbabwe, vachiri vadiki. And I hope kuti nerimwe zuva ndichaenda nawo. Saka ndozvakatanga the idea kuti, you know, I'm going to write this book for them, A Trip to Zimbabwe with Gogo. Just give them a window into what Zimbabwe is like.
Saka vanenge vari kuda bhuku renyu iri vanokuona ikupi, uyezve tinoona mune program yamunoita padandemutande munobatika papi?
Okay, bhuku rangu iri they can get it on Amazon really, and Kindle as well, so you can order this on Amazon, you should be able to get that. And yes, ndine podcast yangu yandinoita zvakare inonzi Kanoi Wanyai Broadcast, yandinoisa padandemutande. Tiri on air every Sunday, tinounza maguest speakers akasiyana-siyana anobva kuZimbabwe. Inini ndinobva kwaMutoko, kuZimbabwe ndinobva kwaMutoko. Saka Kanoi Wanyai is really a community a broadcast. And the idea really when I started it was to highlight or to showcase zvinoitika kwaMutoko nekusimudzirawo kwatinobva nemutauro wenu. Of course, kana tadaidza maguest pamwe tinodaidza marvelous asingataure Chibuja. Saka tinongotaura nechirungu nechiwanhu. Kana uri unobva kwaMutoko, tinobva tangopinda muchibuja tobva tataura chaizvo chaizvo tichiita. Vanhu vanenge vachititeera vanenge vanozvifarira, ngekuti dzimwe nguva vanenge vari kudzimwe nyika. That nostalgia yekuti kumusha tiri kutaura nelanguage yedu, tiri kutaura about places that they know, tiri kutaura about people they know. It's very encouraging. So that was the idea ye Kanoi Wanyai broadcast yangu.
Saka chitudze kuti vanhu vokuona ipapi kuti tichi kusiya henyu muende tichi
ende. Okay, no broadcast on Facebook on Kanoi Wanyai on Facebook, or you can try on YouTube. You can check it out on YouTube, Kanoi Wanyai broadcast. You should be able to get it and subscribe and like it and subscribe it.
Mhm, Anzina Blandina kuenda. Well done, my
man. Thank
mafumo.
You, thank you, Blandina.
Saka mabva mawana comments apo, but tinotenda regai tienderere mberi nehurukuro yedu. Nhasi tine madzimai akati one day vatinavo varida kupinda muchirongwa kuti timbonzwa kuti zvii zvavari kuita ukunzvimbo dzavari dzakasiyana siyana. Tabva tapatsikwa neZimbabwe tokuchingamidzai pachirongwa muzvare Stabile Dewa. Zviri sei sei kuZimbabwe? Sistabile hatisi kukunzwai, mike yenyu iri off. Regaiti nikilikisa mnenge mazvimi utamira itono tisingabuditse. Hallo, taurai tinzwi.
Hai, sisi Mavhira Simrisi.
Hai, watiri wadi muri kunzwa iri mudariro iyi. Tipewo pfungwa dzenyu. Mungataurawo makatanangana namai achidzwa mapfumo apani vasati vaenda.
Maybe kungova korokotedza neku simbisa chivanhu chedu. Tiri kuona vana vakawanda vari kudiaspora vanotoita culture shock vakauya muno muZimbabwe kuti tadza kutoziva kuti zvinofamba sei, nekutozongopedzisira vakutongofunga kuti zvavanoverenga manewspapers kana kuti zvinofungwa nevanhu vari kunzvimbo dzavanogara ndo zvinenge zvichiitika kuno kuZimbabwe. Kazhinji katinotofamba kunzi uchinzwa vanhu vachitokubvunza saka kuZimbabwe munogara pai, munogara musango, munoita sei? So zvinhu zvakanaka kuita zvirongwa zvinogruma vechidiki especially kuti vakure vachiziva kuti nyika yavo yakamira sei, nokuti tese tine chishuviro chekuti kana vanhu vaenda kudiaspora vasafira ikoko, vadzokewo vachishandira nyika yavo, vachiinvestawo muZimbabwe, but vachinyatsoziva kuti zvinhu zvemuZimbabwe zvinofamba.
Aiwa, tinokutendai amai. Sisiwe motipa mazwi nekupedzisira.
Ndinotenda kuti at least ndinowanawo support kune vamwe vanhu vari kuona zvatiri kuita to try to encourage these kids kuti vaite a window into what Zimbabwe looks like, because bhuku rachinoratisa vachienda kuhange kusafari, vachienda kuVic Falls, vachienda kumusha kuruzevha, vachimboswera vachipfudza mombe nemacousins avo. Izvozvo zvinenge zvakanaka sekutaura kwaita munin'ina wangu uyu. Tinoda kuti vana vakuru vachidada nekuti maZimbabwe, kuti we can't wait to go to Zimbabwe, we can't wait to go to Zimbabwe. That's the idea. But again, ndinoda kuti vanhu vari kuSouth Africa tongoti tiri pamwe chete pakuchema zviri kuitika izvi. Zvekare you know, try and stay safe as much as you can. Iye mvurawo is another problem. Saka it's really, and kana zvakuya kune madzimai mutoro wakarema vari kutyira upenyu hwavo, vari kutya zviri kuitika, whether haisi kuita zvakanaka. Saka you know, our hearts are with them.
Hanzi nevamwe, hanzi yes, mabunja chibva mataura nechibunja.
Moro yomoyo ndani kwaari kuti moro dzayo kwedu yonai mwana mai, ndini bakani wekwenyu sangwadzisipiwe kachidza mapfumo. Moro yomoro yemosimbisa vamwe ikweyo.
Yaiwa, thank you so much. Regai tichienderera mberi namuzvare Stadewa. Muri kuona nyaya yanetsa iyi yezviri kuitika muSouth Africa. Tipewo pfungwa dzenyu tisati taenda kuna Star.
Zvinhu zviri kuitika kuSouth Africa zvinhu zvinorwadza zvikuru. Kushungurukudzwa kuri kuita maZimbabweans, varume, vakadzi, vana, and zvinhu zvinorwadza kuti unoona kuti munhu anourayiwa nzira yakaitika 2 weeks ago, and tinongodzokera zvakare kuti dai mweya wamukoma Elvis wazorora murugare, but taakufanha semaZimbabweans kuti tirambe tichibvunzana mubvunzo wokuti chiri kumboita kuti vana veZimbabwe vachitwe kunge nhapwa chii, chiri kumboita kuti vana veZimbabwe vadzingwe kunge imbwa kudaro chii, chii chatinofanira kuita senyika kugadzirisa nyika yedu kuti maZimbabweans ange achigara muno mune zvakanaka. Kusiri kuti tiri kukurudzira kuti zvinhu zvakaitwa kuSouth Africa zvakanaka, zvinhu zvakaipa zvinopikisana nemaregional and international instruments enyaya dzemahuman rights, asi tinoramba takangotarisanawo nehurumende yeZimbabwe kuti tarisai moneka munyika muna mabasa, munyika mune nzara, vana vari kushungurudzika zvikuru, vamwe ndosaka vachitozokrosa mabhodha vachitonge vachadyiwa nemakaro. Zvii zvingaitwe kuti nyika yedu igadziriswe? tiwanikwe tichibata pamwe chete maZimbabweans ari kudiaspora anoda achidzoka nekuti vazhinji vacho kunyanya vari kunana South Africa yange iri nyaya yekutotadza kutoshaya chekubata muno muZimbabwe macho vopesera vakungoenda hapana chinhu chinorwadza chekuti unonzwa kuti maZimbabweans ari kusouth ari kunhongeswa maapple nemaorange vopesera zvacho kuti vadevelope maproblems akawanda patakatarisana nemadzimai izvo zviri kuitika kusouth africa zvinopesera zvaexposa vakadzi kuharassment even rape chaiyo chaiyo so tinoramba tichingodzokera kuhurumende yezimbabwe because ndo ine primary responsibility yekuprotecta maZimbabweans.
Maybe before we go to Star, to my co-host Star, I would ask you, Star, to just say something in English. What's your view on what we're seeing happening in South Africa currently?
What's happening in South Africa is unacceptable and quite fortunate. It is said that Zimbabweans will flee the current economic challenges that we are facing. They have to be exposed to further victimization, which has led to the death of our brother Elvis. We continue to condemn the acts of violence as it has no place, not only in Africa, but the whole world at large. But we continue to appeal to the Zimbabwean government that it is their primary responsibility to safeguard and provide and protect Zimbabweans. So it's high time we collectively hold our government responsible for whatever that is happening within Zimbabwe and also across the borders. And whatever that is happening in Zimbabwe also has negative effects on women, women with disabilities, and young women, who most of them can actually be exposed to harassment, sexual harassment, victimization, including rape. So the question remains that what should be done in order for the government to create a conducive environment for its citizens to be in one place and allow those who want voluntarily to leave rather than to force people into other countries where they end up being abused.
Thank you so much. Over to you, Star.
Yebo ke siyabonga ke lapho sizwe abanye abahlonitshwa bethu unkosikazi Sithabile Dewa ulele ilungelo loluntu obesinika ke imbono yakhe sesilomunye umhlonitshwa wethu lapha ungasathi ngaphambilini kwalapho sikhulume ke lomunye umhlonitshwa wethu oseCanada oloba ibhuku njalo okhulume ngodlakela oluseSouth Africa wasaphinda sakhuluma njalo lesinye ke isiphatha lowo ke bekungunkosikazi Siphiwe Khatshidza saphinda sakhuluma ke unkosikazi Siphiwe Khatshidza Mafumo saphinda ke sakhuluma ke lo nkosikazi Diana Zimbutsana ke owe Zim Exiles Forum sesilo mhlonitshwa wethu ke omunye unkosikazi ke unkosazana ke Siphiwe Ncube uyena oseSouth Africa uzazitsho ke ngegama siyakwamukela kuhlelo lwethu. Ngiyakwamukela nkosikazi Siphiwe. Ngithemba kasizwa lapha ngabona imic yakho ayizwakali ungavula imic. Yebo ke ngisakumeleleke lapho wathi ngilobe lapho ukuthi asikuzwa nxa ukhuluma mhlawumbe njengoba ungangizwa. Sengitsheleke unkosazana Siphiwe ke oseSouth Africa ukuthi avule imic yakhe ngoba ukhanya yena kangizwa mina nxa ngikhuluma. Ngakho sithemba ke uzabuya futhi ke sizwanane ukuthi utheni. Yes, Mav, I think her mic is off. I will call her so she can she can switch it on. Then you can put us back.
Yes, I think she her mic was actually open, but I think there's a network issue. But you can call her and let's see if she'll be able to come back. If not, you can get her on the phone and we'll continue. Otherwise, go ahead.
Okay, siyabona lapha, okay, we have memory. Yebo ke, nxa ungizwa ke memory, buya ke sikhulume. Yes, you can put her up, Mav. I think she can hear me. Oh, she's no longer here. Okay, let me see if she will pick up her phone. Yebo ke, lapho silindeke ke unkosazana Siphiwe ke, ukuthi sixoxe laye but asikamboni ngakho ke samelele lapho ukuthi adobe ucingo lwakhe sike sambona ke umfanekiso ubuyile kodwa uthi kangizwa. Yebo ke ungabe ungizwa kathesi?
Arazi, maybe you take me mokuluma. Ika mangu memor rehai spiwe.
Ai, kulungi.
So mina ngilindile ngithi ngilinde uSpiwe ukuthi akhulume.
Oh, sorry. Yithi lapho esiphambanisileyo ukuthi sikhuluma nobani. Akusenani, sizacela ukubana uzitsho ke uzibethe ngegama ukuthi ngubani, ungaphi. Siyaxolisa.
Okay. Mina igama ngumemory ngokunqube isibongo. Ngokuhlala ngise South Africa. Ngihlala eThembisa. Ngise South Africa ngokuhlala eThembisa.
Inetwork ayizwakali, kusho ukuthi inetwork yakhe yahlupha. Buyele muva mbijana ukwenza ukuthi ubuso bakho emuva mbijana. Ubuso ukhuluma ke.
Okay.
Ubuzwakala kuhle, continue.
Okay. Igama lami ngumemory Ncube. Ngihlala eThembisa eSouth Africa, yilapho engihlala khona maybe for more than 10 years now ngise South Africa.
Hayi, kungani kuyala. Can you hear her, ma'am? Marvelous. Can you hear her? Kodwa wena uyangizwa? Oi, so
we can hear her. Let's continue. We can hear her very well. Continue.
Okay, I guess I'm the one here who is but I can hear you. Marvelous, say something.
We can hear her.
Okay,
Continue,
me see if why I can't hear. Siyaxolisa, memory kukhanya yimi ngapha engilohlupho mina ngisithi uhlupho lokuwe khona ngapho. I think ngizaphuma kancane bese mphenduka njalo ngizokhuluma lawe. Ngiyaxolisa, just umzuzo.
Okay.
Memory, I don't know if you can hear me.
Yes, I can hear you.
Okay, continue. You tell us, you were talking about your staying in South Africa. Tell us what you're seeing on the ground.
Okay, in the Engis Bonai on the ground, South Africa is also safe for Chinama Zimbabweans because of abantu abamoshayo kakhulu, kulabantu abatshontshayo, kulabantu ababulala abanye, kulabantu phela abaningi abayenza izinto eziphuma endleleni. And into esuka ibe nzima ukuthi isikhathi esiningi kubanjwa kuthiwa amaZimbabweans. Ungathola ukuthi maybe kulabantu abangu-10 abatshontshileyo or kulabantu abangu-5 abatshontshileyo. Uzothola ukuthi out of that 5, 3 or 4 ngamaZimbabweans. So nga like operation kipila maesikalu kwenzakala bahle bethu amaZimbabweans wonke ngamasela amaZimbabweans babulala abantu amaZimbabweans lokhu lalokhuyana. So yinto esuka ibe nzima for us amaZimbabweans because now we are being painted with the same brush. Even if mina ngingasosela sengifela ukuthi ngingumZimbabwean because my Zimbabwean brother is a thief or my Zimbabwean sister is a murderer. So isn't ezinjalo, they are making our lives very, very difficult in South Africa because even if uhamba endleleni usuhamba usevalweni ukuthi awazi ukuthi onguye okwaziyo ukuthi ungumZimbabwean ngubani, ongakwaziyo ngubani, ukuthi umuntu ohleli eduze kwakho ucabangelano or kanjani awazi. So sesihlelele evalweni nje kuphela ngenxa yezinto ezinjalo. And the sad thing is isikhathi esiningi uyathola ukuthi thina abantu siyabazi abantu abayenza lokhu kuganga. But ukuthi uthole umuntu ukuthi amveze umuntu amazi ukuthi lo muntu lisela or ahambe emapholiseni ayekhuluma ukuthi ubani ohlala endaweni enje lisela, abantu abakhulumi. But isikhathi esiningi umuntu uyabe ekwazi ukuthi ubani lisela or uhambe waganga kuphi or ubesebenza kuphi wathiye tshontshile. Baningi abantu ababekwazi ukuthi umuntu lo owonileyo ngubani and njalo utholakala kuphi. But they don't expose those people and then ma izinto sezimoshakala wesi labantu aba-innocent sebefela into abangayaziyo. So South Africa ayisekho safe for especially for us amaZimbabweans. I-crime it happens everywhere and it's done by many people, but because amaZimbabweans angazi ngoba sibaningi kakhulu lakho futhi la eSouth Africa, uthole ukuthi vele awusweli lapho ungasona okungaba le ndawo khona ukuthi kuthiwe umzimbabweni ube ngekho endaweni enje. Imbotho abantu laba babamba inkunzi izimoto zemali lezi uyathola kulomzimbabweni oyi-1. Ngikuphi kuphi uyathola kulomzimbabweni oyi-1. Yabo, so lathi amazimbabweni sometimes I feel like maybe kumele siye sizikhuze ukuthi as much as singaba le freedom lena, I don't know if I can call it freedom in quotations. But kumele sizikhuze ukuthi sisemzini la. These people are doing us a favor, they are helping us. Ngokusivumela kwabo ukuthi sihlale lapha for this long. They are helping us. Ukuthi sikwanise ukugcina imuli zethu, sikwanise ukusebenzela abantu bethu, sikwanise ukuthi abantwana baye esikolo. Sikwanise ukuthi sigcine abadala ekhaya and stuff like that. Manje nxa sesiyahlala simosha every day, at some point akula muntu ongakhathaliyo. Bakhathala labo, uthola ukuthi yikho sokulabo operation dudula because abasakwazi ukuthi labo beyenzeni, you know. So, hey, I say, ko safe in South Africa, especially for us, some Zimbabweans. I call safe at all. And mina, for me personally, what pays me is ukuthi even innocent Zimbabweans, sebe afela amacala bangawazi.
Thank you so much. While we're waiting for Star to come back, thank you, Memory. People are saying we can hear Memory loud and clear. So, thank you, Memory. Regate mboenda kuna ama izimbudzana. Manga muri kunzwa zvanga zviri kutaurwa nasista Memory. Munotiwo chiine zvavanga vari kutaura?
Memory ari kurevesa, Memory ataura chokwadi. Isusu takatomboita nguva seorganization yataiti vanhu vedu ngavaregere kuita zvecriminal activity. And taiti tikaenda kunosangana nevanhu vekuhurumende yeSouth Africa vakataura kuti maZimbabweans ari kuita crime. Taizviramba. Taiti tipei upo kuti maZimbabweans ari kukomita crime. But iye zvinezvi zvaakutotinetsa kuti tiende pamberi pevanhu vemuhurumende yeSouth Africa tichinovataurira nawo iyoyo kuti haa maZimbabweans haiti. Nekuti maZimbabweans acho ari kubatwa. Ndine mufananidzo. Pane vanhu vakatorwa nehurumende vachinzi vanoita mainterpreters kumakotu. Vanhu ivava vakatorwa vachinzi macontractors. Asi iye zvinezvi vatova mafull time nekuti everyday zuva rega rega kune kune muZimbabweni anenge akasungwa anenge ari kudaro anenge achida munhu anouya kuzointepreta. Saka iyoyi nyaya yatokutoona yataurwa naMemory inyaya yechokwadi nyaya iripo. Asi zveMemory ataura zvakanaka kuti tese hatifaniri chaakunoedza
ndechekuapo
zvarwa zvemutiti tese ndo zvatakaita hapana kwauchambomira aiwa inini handina kudaro kana kuti vaana kudaro vamwe ndo vakadaro. Saka isusu tinokurudzira hurumende yeSouth Africa kuburikidza nemapurisa aya kuti ngavasunge vanhu vari kupara mhaka. Vanhu vari kupara mhaka ngavasungwe. Kana vanhu vasungwa ivavo tinosara nevanhu vasingapare mhaka. Nekuti tese tikange tapendwa nebhurashi rimwe chete hazvizonakidza nekuti tese kumunhuwo zvake anenge angoti muZimbabweni wese waasangana naiiwo mavhaiya. Ndiyo mundiya. Asi vamwe vedu handizvo zvatiri. Tiri kushanda zvakanaka tisingapari mhosva tisina zvatinoita zvikomerwa. Saka handinobvumirana Memory chaizvo.
Muzvare Sadhi wamunoona sei zvikuitika izvi zvataurwa nasista Memory? Haminoti muri
kutinzwa.
Okay, vanga vari kutaura sei zvataurwa namai Zimbudzana. Kuti vanhu zvinji muSouth Africa vamwe vari kuita nyaya dzisina kunaka dzemhosva zviri kuzoita kuti muZimbabwe wese abva azonzi ndo zvaari kuita.
Maybe ingange iriyo ndiyo reason yakungoshandiswawo. But tikatarisa nyika dzese hakuna vanhu vasingapari mhosva. Even muno mune maforeigners, machinese mangana ari muZimbabwe ari kurepa vakadzi, ari kurara nevana vari underage. Handisandambona operation ichiitwa nemaZimbabweans yekuti ngatipisei machinese. So vangori vanhu vekuti havachadi maZimbabweans munyika mavo. So vakungotsvaga maexcuses ekuti titese kuti tivadzinge. So zvinhu zvacho zvinozvosvika pangonobatana, endai kunyika kwenyu munovhota, endai munoita sei. Saka vanongofiwa ngemaZimbabweans haana zvakawanda zvaari kuita kupusha kuti zvinhu zvinake munyika mavo. But mukatarisa vanhu vacho kusouth, vanhu vanotozikanwa kuti vanhu vasingade kushanda, vanhu vane usimbe maSouth Africans. So mabasa ato avanotodzingira maZimbabwe vakatomapiwa nhasi vachinzi vacho havatogoni kumaita. So for me handifungi kuti ndiyo reason hombe ine yekuti vanhu vazotibira mushangani patotal population inonzi it's more than my millions maZimbabweans ari muSouth Africa. So yangonyengotsvago excuse kuti tiwane kuti tovadzinga sei.
So my Zimbudzana, what's the way forward now before we go to memory, especially for women?
It's quite unfortunate now, especially for women, because prior to the new minister being appointed, we used to have a very good engagement platform with the previous ministers or even their director generals in the Ministry of Home Affairs. But this new minister, he is of the opinion that Zimbabweans appear knowing, in the sense that we took him to court, we have a lot of lawsuits, not us as Zimbabwe itself, but us as Zimbabweans. Tinoziva zvakanyanya stereki, saka takaendesa minister ku court, saka what's the use of talking? The guys who just zvingoperera ma court. So you actually get a feeling that they are not so worried about Dudula. In fact, one thing we're totally happy about Dudula, because Dudula is actually performing a function that they themselves will not, under diplomatic conditions, perform. Tagavano Bongo tells that these region and the groups in the Chita Mabazaz, and they don't then take action against those vigilantism actors. Saka Israel Zosha Akwita Kuti madzimai especially nevana vanova vari more vulnerable in this situation vagare vachifunga kuti saka todi iye zvinezvi kuma platform kwese kwatinoenda nyaya zhinji iri kutaurwa ndeye kuti nhaye vedu saka ndodzokera kumusha kwacho ndakadii kumusha kwacho ndinotangira papo kumusha kwacho zvakamira sei kumukatasa magroups vatiri tese kunana Facebook kuti kunana Twitter vanhu vaakubvunzana kuti nai project yandinganoita kumusha ndei nekuti vanhu vaakutozoona kuti as they say in English, the writing is really on the wall. Zvekuti vanhu vari kuzoona kuti hapana chachinja ka zvinhu zviri kuchachiita west from 2008. From the first xenophobic attacks that 2008. Yes, the number of people who have died might not reach the 67 of 2008. But the manner in which the xenophobic attacks are happening now, they are more arbitrary. Zvokuti munhu kufamba murodhi chaipo munhu unototya kuti ko ndikabatwa ndikabvumbwa kunzi gokora rinonzi chii nechitswana isi kwatinogara kunotaurwa utswana ndisingazive ndinopedza chiti kudii. Saka vanhu vaakufunga kuti saka todii ndo mukuro dziri muvanhu kuti vanhu toita sei. Vamwe vari kufunga zvekubuda vachienda kune dzimwe nyika, vamwe vari kufungawo zvekubuda vachienda vachidzokera kuZimbabwe, vamwewo ndo vari kuti hatinogara kusiri kufa ndokufa ndo zviripo parizvino.
So memory, if you can say in Ndebele, so what's the way forward now for you personally? What are you going to do?
Hey, mina ngicabanga emningi engibikelayo engqondweni nje mangicabanga ngesituation esikuyo right now as ama Zimbabweans la South Africa. My first thought was mpalithi impahla zami ngibuyele ekhaya. But ngicabanga ukuthi ngaze mpalithi impahla zami ngibuyele ekhaya ngizofika ekhaya ngenzeni? Akulamsebenzi, imali yangikhona i-week, ungaze uthi uyenza i-business izophumelela yini? Uzokhona ukusapota abantwana, uzokhona ukusapota abadala, uzokhona ukuthi ma kungumsebenzi or kuyi-business oyiranayo, uzokhona ukuthi uyirane i-business le uthenge indlu yini or
Apo tiri kunzwa muzvare memory vari kutaura ivo vari kusouth Africa vachitaurawo pfungwa dzavo, asi nenyaya yekuti network inenge yekuti netsei regai tione kuti vanogona kudzoka here. Tombovadzikisa tichitaura henyu yena maizimbudzana. Saka vazhinji madzimai vari kuti chii? Tambobvunza memory mubvunzo iwoyo.
Memora anga apindura ndamunzwa kutaura kwake marvelous. Ndinonzwa Ndebele, ndiri mufundi weNdebele. Ndinodaira kuti kana wako unogona kunge uchigona kutaura saunogonakutaura setaura. Ndanzwa semutauro waita ari kuti iye anombofunga kututa mukwende wake onanga kumusha, asi ari kufunga kuti saka kana ndananga kumusha ndinotangira papi? kumusha kwacho hakuna mabasa indiri ndanchiritira vana vangu nekuritira vabereki ndotangira pano iyo izvozvo zvataurwa namemory ndodambudziko rokutasana nemadzimai mazhinji kuti oraiti kana ndabuda muno macho mandandichishanda ndichipanda panda ndichiwana chouviri ndichitumira kumusha kumusha kwacho ndinonotangira papi ndodambudziko guru rapo rokuti vanhu vari kushaya kuti kana vakaenda kumusha vanotangira papi zvanga hapana munhu anoda kugara kunyika isiri yake tese tese tinodai tatiri kumusha vanhu vanofa kumusha ende isusu sevanhu ka vanhu vatema zvinhu zvakaita kufa kana kuzvarwa kwevana kana kudii maevents maokezhenzi makuru iyayo saka zvinhu zvekuti tinenge tichitarisa kuti tinenge tichibatana nevamwe vedu tichionesana asi kana wakagara kunyika dzevatorwa ka ukafiwa haukwanisi kuenda unogona kungotumirawo zvimashereni kana uinazvo wozotiwo rimwe gore raunenge waenda wakutonotendera nemimani wachibata maoko saka zvese izvozvo zvinhu zvimwe zvatinoziva kuti vanhu vanoda kudzokera kumusha asi ko kana vadzokera kumusha kwanaka here nekuti vanhu vaya vakabva kumusha vachiziva dambudziko ririko ka dambudziko riye harisiko here ranga riko kumusha nguva iyoyo saka ndiwo mubvunzo mukuru iwoyo usina mhinduro ini chai handina mhinduro kuti pano ndikasimuka nhasi ndandi kudzokera kumusha ndinonotangira po iye akaimbwa namutukuti vamwewo vakabva kuno vachinodzokera kumusha vanotangira poi saka handizive kuti mhinduro inowanikwa kupi
saka imi sesangano rezimbabwe exile forum zvii zvamuri kuitawo kubatsira kune avo vanenge vari kufunga kuti pamwe vada kudzokera kumusha kana zvimwe zvakadaro
vari kuda kudzokera kumusha havana dambudziko rakanyanya ka avo vane vatoita decision kungangoita vairi vatatu vanenge vachitaura kuti inini handichina hangu chouviri chekuti ndikwirise ndiende kumusha asi vazhinji vacho vanenge vachida kudzokera yanange kwatiri vanongoya vachimbotita habhabhai dambudziko rokuwanikwa kune avo vasati voziva kuti zvino ndikadzokera ndonotangira poi ndikagara kuno ndichagara sei ivavo ndo vane dambudziko vanenge vachifona ka nekutumidzira messages isusu manje sangano redu hatisi vanhu vaya vanonzi masocial workers kana kumapsychologist saka hatizogoneka pamunhu mhinduro dziri dzakanaka dziri psychological tinogo isusu sangano redu nderemagweta saka semagweta kana takutasa zvinhu tinotasa pamutemo zvino zvimwe zvinhu hazvidika mutemo zvimwe zvinhu zvinoda kuti vanhu vamunzwisisane pachivanhu muite ubuntu saka tiri kumboedza kuti tiite engage nevamwe vedu masouth africans asi tagara tiri kutoiita inonzi preaching to the converted ivo vato vedhudhula havatodi kuengage havadi ecolleague powers akada kujoina musangano wavo kudeep slot akadzingwa zvekuti dai pasina kuti kwakuna minista ndo vakamuseva vamwe tikadai tirikutaura kwafa vanhu vairi saka izvozvo zvinhu zvaakunetsa kuti vatinoti titaure navo vanonzwisisa vaya vagara vachitonzwisisa vasingazwisise vacho havatodi kutaura taparumana nzombe chaipo kuti todii ndomubvunzo uripo todii ende mazana hatina ndo chokwadi chaizvo
aiwa regai timboedza kuti tione kuti sa anotokwanisa kumunzwa here because ari kuti ari kutinzwa ari kutiona asisi hatisi kumunzwa sa can you hear us pane zvino handifunge kudaro regai tiendere mberi nhasi panapa tiri kutarisa isu nyaya iri kuitika kunzvimbo yesouth africa tichiona isu kuti pane zvino pane zvizhinji zviri kuitika uyezve madzimai nyanya vari kuti ivo vamwe vazhinji vavakuda kudzokera kumusha pana mai maka junior vari kuti admitete maka junior ari kuti admitete munogona kuclicka link iri parutivi apo tinogona kukubva takuona iko kunoko ndokuedha kwatinokuitai otherwise pari zvino mongoramba makateerera tichienderera mberi tichionesana kuti zvakamira sei takamirira mumwe wangu star mhlanga vachange ari kuya iko pano maizimbudzana ndigaitenderere mberi nemi tombobvunza kuti maamukutaura imi nyaya yezviri kuitika kukwazulunatal nekudurban zvii zvinofanira kuitwa neavo vanenge vaine hama dzakawanikwa dzichishayika kana kuti vasiri kuziva kuti hama dzavo dziri kuti
tinotenda zvikuru nekuti mazuva mashoma adarika ai consular general vakaenda kudurban vachino onana nevanhu ikoko saka tinodaira kuti pavakaita musangano nevanhu pane zvakabuda isusu tinongoti semazimbabwens dai taita chirwirangwe ini ndinoisa organization yedu tinotenda nevamwe vakasiyana siyana masomalians manigerian macongolese isusu mazimbabwens isu vanhu vasina kunyanya kubatana chaizvo kubuda vamwe wesa isusu tikabatana dambudziko remafashamu rakaitika kwazulunatal chete mamaprovhinsi ese ari munhu haana kuita dambudziko iroro saka isusu dai semazimbabwens taikwanisa kubatana toti zvedu 50 rand chaiyo toisa ma50 rand yedu iyayo parutivi kana vamwe vedu ava vachizenge panza vanhu vekwedu vakadai vaita dambudziko iri kana pashayikwa mari yekuti munhu aendeswe kumusha kunoradzikwa mari iyoyo ndoyotorwa ndoyodi yobetsera ipapo nekuti pari zvinoka tikatarisa vanhu vekune dzimwe nyika vanobatana zvekuti hamumbovanzwa vachichema kunzi pashayikwa mari asi isusu hadai tatabatana sezvizvarwa zvezimbabwe taonesana tabetsera dambudziko iri harisi revanhu vekuzvizvarwa zvezimbabwe zviri kezeten chek idambudziko rawira nyika yese ndochekutanga chechipiri ini ndirective zvakanyira patwitter paya paya pane mazimbabwenzi ari kubuda akanga achibuda patwitter achiti hee south africa ya ino zvaiwana izvo zvaiwana ngwarati kuzvairedze kwavari zvemafashami zvaifanira kuitwa kwavari aiwa iwo hausi hunhu hwakanaka hunhu hwakaipa nekuti isusu patakaita icyclone idaiiyai takabetserwa nevekune dzimwe nyika vakauya vakatibetsera dambudziko remafashami emvura harisi dambudziko rinowirwa nesouth africa chete rinogona kuwira kana isusu tinenge tichizoda kuti vane dzimwe nyika vauye vatibetsere patinenge takambunyikidzwa saka hatifanira kuzobuda tichiti aiwa zvamo zvamo zvamawana izvozvi ndo zvakakodzera that you deserve it no south africans do not deserve it the fact that we are being targeted by some south africans should not let us lose our ubuntu as zimbabweans as africans we must and continue to strive to be human before anything else when has befallen into a pit we must look for a rope to take our neighbor out of that pit kuitira kuti ararame because tomorrow you never know it might actually be me we must be people who do unto others and in Zimbabwe saranga tiri vanhu vanga vaine unhu hwakanaka tine hospitality yakanaka but this seems to have changed because mukatasa macomments avanga ari pasocial media vanhu vachiti south africa deserves it aiwa hazvina kunaka izvozvo and we also have to be cognizant of the fact that we are being attacked but we are not being attacked by everyone we have a lot of South Africans who are in our corner and we should not then isolate those ones who are supporting us and put them all in one bracket just like some of them are doing to us that's what it
I see memory there you are nodding maybe give us your view memory
of course akona ma South Africans azonda ma Zimbabweans angithi but akusibo bonke liqiniso lelo mina la engisebenza khona ngiyi-one umzimbabweni and then the rest ngama-south africans and bamphethe kuhle abalankinga lami siyaba nama-friction khona lokho njengendaba zomsebenzi but okunye lokhu abala problem so as much as kulaba supporta i-operation dudula akusibo bonke abasupporta i-operation dudula bakhona abanye aba-understanda i-situation yethu aba-understanda the way esithwele nzima ngakhona esingathala nzima ngakhona if you were to go back to our own country so yikho ngivumelana layo usisi ngento ayikhulumayo lapho ukuthi ayisibo bonke ama-south africans ababi bakhona abanye abahle abanenhliziyo ezinhle
So for you, what do you want to do now? What do you think you're going to do now, personally yourself?
Mina personally, I've always kept to myself. Angisimu ntulana o kwelinda yonge ngifele njini ngichazemsebenzini ngizenjini ngiyafunda amabhuku ami or ngiyechechi or ngiyakuma meetings mangila ma meetings so I think iyo into esingenze ngapha ungakwanisa ukuthi ngi avoid ukuba enkingeni eziningi too much. Uthi sizibambe singamaZimbabweans man masivakatshile. Enye yiproblem yena le ukuthi uthola sesintshakala umuntu akhohlwe nje ukuthi uyisivakatshi lapha khona. Of course ukhululekile but uhlonipha emzini wabanikazi. Awusoze ufike emzini wabanikazi ufuna ukubusa. Awusoze ufike emzini wabanikazi ufuna ukwenza into ya intando yakho. Kumele uhloniphe imithetho yabangithi. So ungafika uzenze wena wena ufuna ukuzibonakalisa ugijima ugcwala indawo yonke usenza lokhu lalokhuyana. Akusibo bonke abazokujabulela khona lokho as much as ekhona ama-South Africans abalomusa and all that bakhona abanye abazokusola ukuthi hayi mani amaZimbabweans this is too much or sebesenza intando yabo or this and that. That's why uthola ukuthi isikhathi esiningi manje kuthiwa amaZimbabweans it's like yiwo wodwa amoshayo and yet baningi amanye ama-foreign nationals abalapha e-South Africa abayenza ukugala but because of that fact ukuthi indlela esebenzi sisenza ngakhona la e-South Africa ezamaZimbabweans sebe sisenza ungani lapha kukithi asisahloniphi imithetho yalapha asisahloniphi amapholisa alapha asisahloniphi nje siphonge sithatheka lula ngento ezisifaka enkingeni futhi at the end of the day. So I think kumele sizikhuze njengabantu ukuthi you know what, ezinye izinto uyazenza, ezinye izinto awuziyenza emzini. Sizithobe nje.
Yeah, hold on there. Apo tanga tiri kunzwa kubva kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Africa. Vari kutaura ivo pamusoro pezvavari kusangana nazvo. Tiri kunzwa kubva kuna Sisi Memory. Ncube vanotaura ivo vachitaura kuti inini ndinozvigarira ndiri ndega. Ndafunza inini ndikatisaka muchaita sei manje tichiona mamiriro akaita zvinhu pari zvino vakati inini ndee ndichingozvigarira ndiri ndega ndichiverenga mabhuku angu saka handiwanzoenda panze ndichinoona zviri kuitika asi hazvireve kuti nyaya iri kutaurwa nevanhu kuti maSouth African noti vese vakaipa kune vamwewo vakatonaka vakati vandinoshanda navo inini vanenge vari nani zvavo ndokutaura kwavanga vari kuita asi regai timboona vhidhiyo yehanzvadzi yava Ncube yavanyati vatakaona isu vachichema vanzvadzi yavo yakashayika. Aiwa apo tanga tiri kuona isu vhidhiyo yehama dzavanyati vakawanikwa ivo vachipiswa vachishaya kuSouth Africa kuDeep Slute apo vanga vari kuchema tiri kuona zvakare yatingatiye mifananidzo yevana wavo vakawanikwa vachisiyiwa nemusi asi regai tidzokere zvakare kuna maizimbudzana timbonzwa kuti zvonzwii remangwana nematsaura mazwi akanaka kuti padandemutande dai vanhu vambomira kuramba vachiwanikwa ivo vachishoropodza vachitaura zvinhu zvisina kufanira endererai mberi tinzwa.
Zvimwe chandinoona chinodiwa kuti tiitwe ndechekuti tinofanira kuonesana nehurumende yeSouth Africa to engage politically. Isusu tiri magwetasi hatifarire kunyanya kumhanya kumatare nekuti kana manyanya kukamhanyisana kumatare kaukama hunobva wapera hapasina chichavanzika taakufumura hapa dzese saka patinobuda imomo hatichamhoresana vanhu vanomhorisana tende vachibuda mumatare vaya the defense near the other side magweta aya kana iri criminal case anenge ari prosecution ne defense ndo vanombosara vachiita yes nekuti vamwe vanga vari kulaw school pamwe chete asi ava vamwe vanhu vane nyaya dzavo dzadzakamirwawo kama hakasi saka isusu tiri kuti ngatiinge njei hurumende yeSouth Africa politically and socially vataifanira kuita takaona kuti hongu minista aripo haadi asi pane mamaminista ka anogona kutaurika toingenja ivavo toonesana kutioneka zvizvarwa zvezimbabwe hongu zvinoda kudzokera kumusha hapana asingadi kudzokera kumusha kwake asi pari zvino kumusha kwacho hatusati kodzokereka. Imba iya yatakakudzai kuti yakatsva baba vasati vaitsirira. Saka kana mava kuti vana ngavadzokere kumba kura vanonorara mumba isina denga vanonaiwa. Saka tiri kuti mbomirirai baba vapfirire. Kana kutendai munobvunza baba kuti vachapfirira rini. Kana kuti betserai baba kuti kupfirira imba. Kuitira kuti vana vaya vamakachengeta mumba menyu vakwanise kudzokera pamba ine denga. Saka ndoo chikuru chatinoda ichocho. Ndozve hurumende yeSouth Africa. Iyo hurumende yedu yeZimbabwe inofanira kubvuma kuti pane dambudziko riri kuita kuti vana veZimbabwe vatize kumusha vachienda kune dzimwe nyika. Kana pasina dambudziko mwana haabve pamba pababa wake achienda kunogara pamuvakidzani, anoramba ari pamba pababa wake. Saka kana mumba musingadyiwi muchidyiwa sadza nemvura mazuva ese, kana sadza nemunyu, kana kusadza nedoro, inamusadza nedoro. Mwana iyeye akaona pa next door pachinzi pari kudyiwa nyama, onzi nehuya zvako tidye nyama. Onodya nyama yaonzwa ichinaka, ogara ikoko. Aigona kubva mafunga kuti mwana iyeye zvaagara kunyama ngachigare ikoko zvamuchesika, haasiri mwana wepano. Saka hurumende yedu yeZimbabwe ngaive inomira nezvizvarwa zveZimbabwe ichitaura kuti tinoda kuti vana vedu vadzoke, tinoda kuti vana vedu vagare zvakanaka, tinoda kuti vana vedu vave neupenyu hwakanaka. Kana iri imba yedu yakatsva isina denga, ngavatitobvunze kuti toita sei kuti tivake imba iite denga. Tinokushuma kupi zviswa kuti tipfirire imba vana vadzoke vagare mumba mababa avo. Ndozvikuru zvatinokumbira izvozvo. Hurumende idzodzo dziri mbiri, nekuti tiri kuona kuti again chirungu, I can see that the engagements between the Zimbabwean government and the South African government have not yielded much over the years. We have heard that they are engaging. During President Thabo Mbeki's era, it was quiet diplomacy. Now we don't know whether the South African government is continued with quiet diplomacy or not. So the South African government has got to be forthright in its confrontation with the Zimbabwean government and say, we have looked after your children for so long. Some people have been here since 2002. It's high time those kids come back home and help rebuild your country. What is it that you are failing to do so that your kids cannot seem it fathomable to come back home? That is the kind of engagement that we want to see. I don't think after 42 years of Zimbabwe's independence and after 27 years of South African independence, people still need to meet and discuss their escapades in Zambia or Mozambique or wherever they were before these two countries were liberated. Makora wanda, the time is gone. I think now we need to tell each other as adults, because a 42-year-old is an adult, so is a 27-year-old, that no, when I don't want to see your children here. This is not their home. They need to come back to their home. So ask what exactly is that?
Thank you so much. Let me just get Star on the phone so that we can just hear what she is saying. Unfortunately, we can't have her online. Star, go ahead. We have a minute. You can speak. Memories here.
Yebo ke siyabonga mabelase awuxolo bengisehluleka ukungena ke umfanekiso oqoshiweyo lapho, kodwa hayi yimi osithandekile mhlanga lapho okhulumayo engisemfanekisweni lo. Hayi bengililalele lapha kodwa lena lisitha lingizwa, I could hear you. So awakho okugcina ngomemori ngangitshela ke Nkosazana Ncube ukuthi abesifazana khona ngapho bathi ikusasa ke kuyasebenzeka yini, basebenze emakhitshini njengoba babevetito nalaba basemahofisini kuyini elikubonayo, bathi babuyela yini ekhaya kumbe bazaqiniseke.
Mina ngokubona kwami personally ukuba ekhaya kubuyeleke akukho lula ukuthi siphonge usuku uma sibuyele ekhaya, ngoba ngingaze ngithi ngiyabuyela ekhaya like I said before, ngiyafika ngiyenzeni, ngizosebenza kuphi, ngizosupporta ngani abazali bami, izinto ezinjalo. So ngoku-assessa i-situation lokukhuluma nje lamanye amaZimbabweni, kule that thing yokuthi asilinde nini sibone, maybe i-government ye-South Africa izogcina isizwele yatshintsha umcabango, maybe base-extendela ama-permit or something like that. but ukubuyele ekhaya angazi maybe masebe soku angazi ukuthi kebe sokunjani ukuthi size sicine sesithi okay sesibuyela manje we are not ready to go back.
Thank you so much for all those that were on our show today. We really appreciate you, and all those that were following, thank you very much. We'd like to say a special thank you to Amai Diana Zimbudza.